Muzare mutami avo vari makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vanonzi vakamhangara nyaya iyi kumapurisa emuguta reQueensland kuAustralia. Vanonzi vaudza mapurisa kuti vamunangagwa vakavabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Studio 7 anokwanisa kutaura namuzvare mutami, asi zvinonzi vaudza mapurisa kuti vamunangagwa vakavatevera mushure mekusangana navo pamakwikwi ezvikoro muna 2003 pavaive vachiri kuita form 2. Vanoti vakazotanga kugara nemhuri yavamunangagwa mushure mekufa kwababa vavo. Muzvare mutami vari kutaura nezvenyaya idzi pamadandemutande akaita seTwitter, vachipindura mashoko anya pavabatwa neStudio 7. Mutauri wavamunangagwa vaGeorge Taramba vati havanei nezvinhu zvavati zvakapusa.
Maita yanyamadondo handizvii zvakapusa kudare zvaidai.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko pamuzinda weAustralia uri muHarare vaFrancis Godzi vaudza Studio 7 kuti vaita mutete panyaya iyi.
Ishu ikai hapana munhu anokwanisa kumbotaura nezvayo pano kunze kwaambasada, asi ambasada vari kuAustralia pari zvino.
Vaenderera mberi vachiita havazivi kuti mumiriri weAustralia muZimbabwe Mai Brondmoes, avo vari pamazuva ekuzorora pari zvino, vangatichipa nyaya iyi.
Sezvamunoziva imi kuti handifungi kuti kune zvinhu zvakamboitika zvakadaro, saka handizozivi hangu kuti ivo ambasada vanenge vaine shoko ripi pamusoro penyaya iyi, asi pari zvinezvi hapana anokwanisa kunge achipa comment. Ambasada vanodzoka next week, vanotodzoka muweekend umu.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yevari gweta rakazvimirira muJohannesburg, South Africa, Dr Vusimuzi Sibanda vanoti nyaya yamuzvare mutami inotinetsei.
But at this stage, very little can be done.
Pare zvino hapana zvingaitwa, nokuti kana mutungamiriri wenyika ari panyanga haamhanharirwi. Zvingaitwa pare zvino kubvisa mutungamiriri wenyika nechisimba, izvo zvinozoita kuti akwanise kusungwa, asi hazvingagoneke muZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti chingabatsira muzvare mutami kuti vamunangagwa vabviswe pachigaro nemaparamende kana kuti impeachment, izvo zvavati zvinotinetsei muZimbabwe. Asi vati sangano reUnited Nations rinogona kukumbirwa kuti ripindire munyaya iyi sezvo vari kuti vakabatwa chibharo vachiri mudiki uye kwenguva refu.
Kana takatarisa kuti mhosva iyi inonzi yakatanga Susan aine 15 years uye zvakatora nguva refu achishandiswa zvepabonde, nogona kuonekwa kuti hurumende yakapara mhosva hombe, sezvo kune vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kunzi vaishandisawo Susan zvepabonde. United Nations ingaudziwa nezvenyaya iyi.
Australia yakatemera vamunanga gwa zvirango uye havatenderwi kuenda kunyika iyi. Zimbabwe inawo chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAustralia, zvinopa kuti nyaya iyi itinetsei kuti vatongerwe mhosva yavari kupomerwa. MuZimbabwe munhu anobatwa nemhosva yekubata mwana mudiki chibharo anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.